This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikunguru 14, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichitewe zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanotengesera migwagwa yeHarare, vanodarika makumi maviri nevashanu, vanosungwa mumhirizhonga yaitika nhasi muguta guru renyika.
Sangano rinomirira vanorwara nepfari kana kuti tsviyo rotsvaga rubatsiro rwemari yekubatsira vanhu ava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanotengesera migwagwa nhasi varwisana nemapurisa ekanzuru mushure mekunge vatorerwa zvinhu zvavanga vachitengesa. Zvinonzi vanhu vanodarika makumi maviri nevashanu vasungwa. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mapurisa ekanzuru nhasi anonzi afumira mumigwagwa maatorera vanhu vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvavanga vachitengesa. Zvichitevera kupambwa kwaitwa zvinhu izvi, vatengesi ava vaita gurumwandira vakananga kumahofisi ekanzuru kwavaratidzira vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana vachida kuti vadzoserwe zvinhu zvavo. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi, tidzoserei zvinhu zvedu, munoda kuti tife nenzara here? Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasameo Wadzai, vati chavanga vachida chete ndechekuti nhengo dzesangano ravo dzidzoserwe zvinhu zvadzo zvatorwa nemapurisa ekanzuru.
Zvemhirizhonga zvokupisa zvinhu zvevanhu hationi sezvinoshanda. Kutaurira ndokuchakwanisa kuti gadzire nyaya itese as a country. Zvokurova mavhenda kana kuvachidzira hazvina kwazvinoshanda bhoza hapana kwavari kuenda mavhenda.
Vawadzai vari pakati pekutaura neStudio 7, mapurisa ekanzuru angai netsvimbo abva atanga kurova vatengesi ava avo vadzoserawo nekuatema nematombo. Mukurwisana uku, mapurisa asunga vatengesi vanokwana gumi zvazoita kuti vawadzai vaende mumba yekanzuru yanga yakachengeterwa vanhu vasungwa nemapurisa ekanzuru ava zvazokonzera kuti vabva vasungwa navo zvakare. Mumwe wevatori venhau Edgar Gweshe ambosungwawo nemapurisa aya mushure mekutora mufananidzo yezvanga zvichiitika asi azoregedzwa. Munyori musangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vaburitsa mashoko ekushora mapurisa ekanzuru vachiti vatori venhau vanofanirwa kuregedzwa vachiita basa ravo vakasununguka. Studio 7 yaona vawadzai nevamwe vatengesi vakaiswa ngetani vari mune imwe hofisi yekanzuro yeHarare uye vamwe vevatengesi vanga vabatwa ava vanga vachizvindikitwa netsvimbo nemapurisa ekanzuru aya. Rimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association rinoti ratumira magweta kuti anomirira vasungwa ava. Mumwe vanotengesa mumigwagwa ava amai Mejirugobvu vati havana kufara nekutorwa kwaitwa zvinhu zvavo nemapurisa ekanzuru aya.
Ini ndafonerwa ndiri kumba kuti zvinhu zvangu zvatorwa. Ndakatiya ndahodha zvinhu zvangu zvikasafamba nezvero zvikatorwa. Isi takamira tichinzi tichakupai pekutengesera. Hatina kumbopiwa pekutengesera pacho. Takamira tichiti kanzuri chatipa pekutengesera. Iye zvino ndadarika ndichifunga kuti zvinhu zvangu zviri kuseruko kune rwe nematinhu kuti pamwe ndokuri kunge hakuna kana zvipi yati yapripeiwa ikoko. Pakangogiredzwa mbijana asi zvinhu zvangu ndasvika zvatorwa. Asi isi takanzi mirirai munozopiwa pekugara tiripo baba tiripo papa hatina chatakanganisa asi tasvikira sitambu yese yandinochengeta nayo mhuri yangu yandinoendesa nayo kuchikoro vana vangu sitambu yese yaendeyo ndakahodza $40 handichazoti zvinhu izvo ndichazoona zvinhu zvakakwana here kana zvinhu izvo zvawatora nekuti mamwe masandaki ndiri kuvaona ari motika rumu asi zvimunzi zvinhu zvanyu zviri kuseri kwegomo
pachigaro rimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa remobile youth foundation vapeter jack vati kupambwa kwaitwa zvinhu nekanzuru kwaitwa kanzuru ichishanda pamwe chete nevasori pamwe nevamwe vasiri vashandi vekanzuru zvichakadai mutauriri wekanzuru vamichael chideme varamba mashoko ekuti mapurisa avo arova vanotengesera mumigwagwa ava vachiti mapurisa aya anga achichengetedza mahofisi ekanzuru yavo
hapana mapurisa amborova mavhenda mapurisa anga achitomeka shuwa kuti midziyo yekanzuro haipwanywe vanga vachiti vanhu ivavo vabve pavanga vachiuya vachida kuita mhirizhonga
kunyange hazvo kanzuro yaswera ichitorera vanhu zvinhu mudhorobha reHarare vanotengesera mumigwagwa ava vanga vachidzoka mbichana mbichana vachizowaridza zvinhu zvavo mumigwagwa vachiti havana chekubata kudzimba dzavo vamwewo vanotengesera mumigwagwa ava vave kutanga kutengesera mumigwagwa manheru kana vashandi vekanzuro vachinge vapedza mabasa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vanoti vaudzwa nemapurisa kuti vangangoendeswa kudare redzimhosva mangwana vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga vachitaura vari pakamba yemapurisa yeHarare Central Police Station vavadzai vanoti pane dambudziko rekuti vakuru vekanzuru pamwe nevakuru vehurumende havasi kuda kutaurirana nevanotengesera migwagwa ava senzira yekugadzirisa dambudziko ngatinzwei hurukuru yataita navo vasati vadzimiswa nharembozha yavo nemapurisa
takanga tasungwa nevekanzuro endwavo pakuzekarapi
mati mapomerwa mhosva here
sofa vataura tanzipai public silence
saka muri kutarisira kubviswa faindi here kana kuti vane zvavataura pamusoro pazvo
vanenge vatotaura zvokukoti moto zvoenda kukoti zvamena probably mangwana or we're not sure
saka imi muri kutambira sei chiitiko ichochi
zvinongotaridza kuti vanhu havasi kunzwisisa kuti nyaya dzevending dzinogadziriswa sei thereis no need to use force thereis no need to arrest mavendors ari kutiraya kuroriira mhuri dzavo saka ithink tine challenge yekuti vanhu havasi kunzwisisa kuti zvii zvatioda kuachivha ezekanzuro
tinoonawo kuti pane dzimwe nhengo dzenyu dzakasungwa nhatu dzati dzapiwa mukana here wokubudawo mutirongo
hapana mukana wawati wawanikwa zvakangooma zvakadaro
saka imi muchiri kuramba here kubuda mumugwagwa sezvamaisimboita sesangano
hatibudi hatitombobudi if anything zvinototipa resolve to fight further because weare not criminals weare just trying to look after our family saka we continue to fight
asi ka tichiona matambudziko amaa kusangana nawo ekusungwa nezvimwe zvakadaro hamuoni here zvichizokukanganisai basa renyu pane kunge dai mangoteera zviri kudiwa nekanzuro
tinoti kuteera zvavari kuda zvachona zvinongoreva kuti hatichikwanisa kuita basa redu tofanira kuteerera kuti tinoenda kusina mafacility toteerera kuti tofanira kuramba vanhu mamaspace barons achibira mari toteerera kuti toenda kwatinondosva tindorwara kune jecha kune huruva so zvakangofanana
vanga vari mukuru weNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunhare pakamba yemapurisa yeHarare Central Police Station neStudio 7. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vazivisa nhasi kuti nyika dzakabudirira dzichitungamirwa neAmerica dzanyorerana chibvumirano chekumisa Iran kuti isagadzira zvombo zvemhando yenyuclear. Chibvumirano ichi chiri kuuya mushure memakore gumi nemaviri enhaurirano. Nhaurirano idzi dzainge dzichiitwa kuVienna pakati peIran, America, Britain, France, Germany, Russia neChina.
Bazi reUnited Nations rinoona nezvezvombo reInternational Atomic Energy Agency ndiro ranga richiongorora kuti chibvumirano ichi chatevedzerwa here. VaObama vati chibvumirano ichi munongedzo wekuti nhaurirano dzinoshanda kudarika kurwisana. Mutungamiri weIran vaHassan Rouhani vanoti chibvumirano ichi chikamu chitsva chaparurwa mukudyidzana nedzimwe nyika.
Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vayambira Iran kuti ikada kusatevedzera chibvumirano ichi inotemerwa zvakare zvirango zveupfumi. asi kuti chibvumirano ichi chitambirwe muAmerica pachine mutambo sezvo dare reCongress iro rine nhengo dzakawanda dzinopikisa dzebato reRepublican Party riri kutarisirwa kuvhota richipikisa chibvumirano. Asi vaObama vanotungamira bato remaDemocrats vanoti vachashandisa masimba avo kana kuti veto power kuona kuti chibvumirano chaenderera mberi. Iran ine ukama neZimbabwe sezvo nyika mbiri idzi dzakatemerwa zvirango neAmerica nenyika dzekumawirira kunyangwe paine musiyano pazvirango zvacho. Mukuzeya zvinoreva chibvumirano ichi, tabata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri, tikatanga nekuvabvunza kuti vanotenderana here nemashoko avaObama ekuti nhaurirano dzinoshanda.
Ndizvo chaizvo zvataurwa naPresident Obama kuti kutaurirana kunoita kuti kurwisana kuve kushoma pasi pose. Asi tinoona zvekare kuti kubvumirana neIran hakusiriko kwekupedzisira. Kunotyirwo zvekare kuti kune dzimwe nyika dzine zvombo zvakadaro. Nyika idzi dzinosanganisa Israel, India nePakistan. Hadzina kunyorerana kana kubvumirana nechibvumirano chinonzi cheNon-Proliferation Treaty, chibvumirano chepasi pose cheUnited Nations chekuti icho nyika dzisagadzire zvombo zvinouraya vanhu vakawanda.
Munoona sei zvirango zviri panyika mbiri idzi?
Tinoona pakuti zvirango zvanga zvakaiswa paIran zvirango zvaibatsira kuti ive inoenda muhurukuro. Ndizvo zvatinoonawo zvekare zviri zvaita kuti ishingirire kuti kuve nechibvumirano. Nekuti dai pasina zvirango izvozvo nekurwadziwa kwayanga ichiitwa yaishaya hanya nekuenda kuhurukuro. Totarisa pazvirango zvakaitwa pamusoro peZimbabwe neAmerica, hazvisi zvirango zveUnited Nations. Zvirango zvakaitwa nenyika hombe ine upfumi hwakawanda pasi pose kuedza kuda kugadzirisa utsura muromo hweutongi hwavaMugabe kuZimbabwe. Zvakaitwa kuburikidza neact inonzi Zidera, ndeyekuda kugadzirisa zvinhu zvekakanganisika kuZimbabwe, utongi hwoumbimbindoga. Zimbabwe haina zvirango zvakatemerwa neUnited Nations pairi. Dai Zimbabwe yanga iri pasi pemasanctions, ingadai yakadzinga maambasada yenyika idzodzo kare kare. Saka kushingirira kweso zvinoratidza kuti iri kungogunun'una, asi ichiziva kuti ndezvekunyepa kuti ine masanctions.
Nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vachitaura vari parunare kuLondon. Zimbabwe inodyidzana neIran munyaya dzekutepfenyura kurima uye kushanyirwa kwenyika. Muna 2010 vaimbova mutungamiri wenyika yeIran vaMahmoud Ahmadinejad vakashanyira Zimbabwe. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vaAhmadinejad panguva iyi kuti vaitsigira urongwa hweIran hwekuva nezvombo zvenuclear. Asi bato rinopikisa reMDCT iro raivawo muhurumende yemubatanidzwa panguva iyi rakashora zvikuru rwendo rwemutungamiri weIran kuZimbabwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muIndia vanoti vanhu makumi maviri nevanomwe vafa zvitevera ku tikirana kwaitika pamahombekombe perwizi apo vanhu vanga vaungana vachicherechedza kushamba kunoitwa nevechitendero chemaHindu nguva ino. Izvi zvaitika mudunhu reAndhra Pradesh apo zviuru nezviuru zvevanhu zvamhanyira kunoshamba murwizi runonzi Godavari. Vanhu vanodarika makumi maviri vakuvarawo muchiitiko ichi.
Chitundu musere musere chemuAmerica chisina munhu mukati chaita chekutanga kuongorora zviri kuitika mudenga muplanet inonzi Pluto. Chitundu msere msere che The New Horizons chiri kutarisirwa kuongorora zvinhu zviri muchadenga mePluto inova makiromita zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu. Chitundu msere msere ichi chiri kutora mapikicha chichikurumidza zvikuru mukati memaawa mashanu zvemakiromita paawa imwe chete.
Greece iyo iri mubatanidzwa weEuropean Union iri panguva yakaoma zvitevera kutadza kwayo kubhadhara chikwereti kubhanga reInternational Monetary Fund kana kuti IMF. Nyika yakapedzisira kutadza kubhadhara chikwereti cheIMF iZimbabwe muna 2001. Greece yabatana nenyika dzakaita seZimbabwe, Somalia neSudan mukutadza kubhadhara chikwereti kuIMF. Maamiriro akaita zvinhu muGreece pari zvino akafanana nezvanga zvakaita muZimbabwe pasati paparurwa urongwa hwekushandisa mari dzekune dzimwe nyika muna 2009. Vakawanda munyika vanotenderana kuti pakava nekugeda-geda kwemeno sezvo vanhu vainge vorara vakapfeka butsu vari pamabhanga nekuda kwekunetsa kwemari. Vaya vari pamudyandigere vakarasikirwa nemari dzavainge vadikitira upenyu hwavo hwose. Panguva yainge ichinetsa zvinhu, Studio 7 yakaita hurukuro nevamwe vakaita semugari wemuHarare vaMathias Masunda.
Apa pakutoda vakuru because kuti tizoti chikonzero chingashaise mari kubhengi chii zvinenge zvada kutobvunzwa vakuru because sisi hatina zvatinombozoti kutotambura kuti ko sei mari iri kunetsa kudai.
Vamwe vatakataurawo navo panguva iyi ndiva Byron Mutingwende vaichemawo nedambudziko rekushaya mari.
Vanhu vazhinji vakanga vatora mari dzavo dzakanga dziri mumabhengi vachizvichengetera vega kumba. Zvikuru sei musoro mekunge ZANUPF yahwina vazhinji vakanga vachifungidzira kuti hurumende yanga ichazodzoka samaZimbabwe dollar, saka vakanga vachitya.
Matambudziko akatarisana nevana veZimbabwe munguva iyi ndiwo akatarisana nevanhu vemuGreece pari zvino. Hurumende yemunyika iyi yakati mabhanga avharwe sezvo nyika isisina mari. Vaya vari pamudyandigere vari kukwanisa kupiwa 130 emadhora pavhiki roga roga chete. MaATM ave kupa vanhu mari shoma shoma sezvaingoitikawo muZimbabwe. Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoti dambudziko reGreece rakafanana nereZimbabwe rekudya ichipfachura dura isingafunge ramangwana.
Nyaya iripo paGreece inyaya yekuti kwemakore akawanda particularly kunyanya nguva dzedza itongwa ne Socialist Party of Greece yana Papandreou. Vana Papandreou vaingouya vachingoita ma prime minister for a long time. Greece yanga ichirarama penyu hwepamusoro soro asi iyo economy yacho isingasumudze kurarama kwavangu vachiita. In other words, Greece yanga ichikohwa payanga isina kurima, so vanga vachidya nekukohwa pavasina kudyara.
Vabiti vanoti zvinhu zvakaoma kuti IMF iregerere Greece chikwereti iyo yakatadza kuregerera nyika dzakaita seZimbabwe.
Dzimwe nyika vangangoregerera here zvikwereti zveGreece, you know, the debt forgiving. Izvi zviri very unlikely pachirungu nekuti kuregerera Greece chikwereti chayo zvoreva kuti dzimwe nyika dzisina musoro dzakafanana naZimbabwe dzinoedza kuti amaregerera Greece chitiregererawo isu. So izvozvo izvo zvinenge zvapeta inonzi pachirungu dangerous precedent.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotenderana navabiti.
Matambudziko ari kuGreece ndoona akanyanya kufanana nematambudziko atinawo muZimbabwe. I think inyaya yemastructural issues ari kuburikidza nechekutangisisa nyaya dzedebt, madebt levels muZimbabwe nekuGreece asvika palevel yekuti nyika mbiri dzakukwanisa kunge dzichibhadhara zvikwereti zvadzo.
Vachitambara vanoti Zimbabwe neGreece dzinofanira kusunga dzisimbe kuti dzigadzirise matambudziko adzakatarisana nawo munyaya dzezveupfumi.
Nyika mbiri dzisina kugadzirisa atinoti pachirungu mastructural bottleneck anoafekta competitiveness, anoafekta wandudzwa nekumafambiro emabhizinesi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Tony Hawkins vanoti dambudziko reGreece rakafanana neZimbabwe pakuti nyika mbiri idzi dzakasungwa mbira dzakondo sezvo dziri kushandisa mari yekune dzimwe nyika zvopakuti kuda kudhinda mari ive gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu. Sachigaro wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti zvirewarewa zveIMF ndizvinopa kuti nyika dzakaita seZimbabwe neGreece dzitadze kubhadhara zvikwereti.
Asi chandingada kuti ndisimbise ndechekuti zvese zvinongotiratidza kuti kufanana kwazvo zvakare inyaya yekuti mabhanga makuru vanaIMF nanaWorld Bank ivava vanenge vachiuya nezvimwe zvavanenge vakaberekesa mari yavo zvinonzi zviya pachirungu maausterity measures ekuti hurumende dzisange dzichibatsira-batsira vanhu kana kuti kusocial services nekusumudzira-sumudzira zvimwe zvakadaro.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinotenderana kuti chinobhururuka chinomhara nekudaro matambudziko akatarisana neGreece neZimbabwe achapera. Asi nyanzvi idzi dzinotiwo vezvematongerwo enyika vanofanira kuratidza chido nekugadzirisa dambudziko kwete kuda kungobata vanhu kumeso vachiti zvinhu zvichanaka.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avakapambwa ndokutsakatika mwedzi mina yapfuura avasati vaonekwa kusvika pari zvino. Mhuri yekwadzamara inoti iri panguva yakaoma uye iri kukumbira kune vane ruzivo rwekuti vadzamara vari kupi kuti vavabatsire. Ngatinzwei chidimbu chehurukuro yaitwa naTatenda Gumbo weStudio 7 nemudzimai wavadzamara amai Shefura Dzamara.
Zvakaoma mudikana, ndiri kunyepa kana mumwe wako asipo. Hazvisi izvi kuti munhu mabai vanoko anongotorwa nemunhu just like that for 4 months. Zvinhu zvakandiomera, zvinhu zvakandidzamira nemhuri yam, because vana vanobvunza every day kuti kodzi vari kupi, kodzi vachava yarini. Saka chinhu zvakangooma.
Kana vachibvunza zvakadaro munovaudza kuti chii?
Chinge vari vana festivanangwani ane 7 years anongonzizvisisa. Saka ndinotongomuudza kuti ndonivari kodzi vachauya.
Vanga vari mudzimai vavaitai Dzamara amai Shefura Dzamara vachitaura parunhare vari muHarare naTatenda Gumbo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, muchirongwa chevechidiki cheThe Connection, tiri kurangarira vaitai Dzamara. Tine hurukuro nemudzimai wavo amai Shefura Dzamara pamwe nemunin'ina wavo Dr. Patterson Dzamara.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Rimwe sangano rinobatsira vanhu vanorwara nepfari kana kuti tsviyo reepilepsy pachirungu reepilepsy support foundation rinoti riri kutsvaga mari inodarika mamiriyoni yemadhora iyo rinoti rinoda kushandisa kuvaka chipatara nemuzinda wekudzidzisa vanhu pamusoro pechirwere ichi sezvo veruzhinji vasina ruzivo rwakakwana. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vakasanobata chinzvimbo chasachigaro wesangano iri amai Rutendo Gwatinyanya vati kunyange hazvo vane chirwere chepfari vachirapwa muzvipatara, veruzhinji havana ruzivo pamusoro pechirwere ichi uye vazhinji vavo havasi kutomboenda kuzvipatara sezvo chirwere ichi chichifungidzirwa kuti chinokonzerwa nezveuroyi kana zvechivanhu. Amai Gwatinyanya avo vange vachitaura apo vange vari kudzidzisa vatapi venhau maererano nechirwere chepfari kana tsviyo vatiwo kunyange hazvo sangano ravo riine kirinika imwe muHarare, kirinika iyi haina zvikwanisiro, ndosaka vari kuda kuvaka muzinda pachange pachirapwa pamwe nekudzidziswa vanhu pamusoro pechirwere ichi. Vati sangano ravo rakatowana nzvimbo yekuvakira muzinda uyu muguta reHarare.
Muzinda uyu muzinda mukuru uchange uri yatingati pachirungu one stop shop, uchange uchibata zvese zveepilepsy. Tiri kuchitarisira kukudzidzisana nevanhu nezveepilepsy, vanhu vachange vachionekwa nemazviremba. Machiremba tichiofa mapirisi pachena, maservices edu tichiofa pachena.
Vanoti pari zvino sangano ravo harinawo mari yekufamba nenyika yese richipa dzidziso pamusoro pechirwere icho chinonzi nehurumende chinobata vanhu zvikamu chimwe kana zviviri kubva muzana zvevanhu vese vari munyika. Vange vakamirira bazi rezveutano pachitiko ichi amai Dokas Stole vatiwo ruzivo pamusoro pechirwere ichi rushoma zvikuru zvekuti magwaro avo anoratidza kuti gore rapfuura paiva nevanhu zviuru zvipfumbamwe vaizivikanwa kuti vane chirwere ichi. Asi vati bazi ravo rinoziva kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vese vane chirwere ichi havaendi kuzvipatara. Nekudaro zvakakosha kuti pave nedzidziso yakasimba kuti vanhu vabatsirike. Vataura ikadzviti avo vanoshandawo neEpilepsy Support Foundation zvakare vachirarama nechirwere ichi vati chirwere ichi chakawanda chose munyika, asi zvinoita sekuti chishoma sezvo vazhinji kana vari pazvinzvimbo zvepamusoro muhurumende vasingadi kutaura nezvacho sezvo paine kufungira kuti chinokonzerwa neuroyi.
Isusu taakuchiti yatidzidzisa munyatsonzwisisa kuti dambudziko iri hakusi kuroyiwa, hapanei chivanhu, hapana munhu akauraya umwe kana sekuro titigururai. Dambudziko rinokonzerwa nekukwara kwehuropi, kunoita kuti munhu agwine, kunoita munhu kuti aite chadzimira, kunoita kuti munhu afambe kana kutadza kuziva zvaari kuita panguva iyoyo kwezvinguva zvidiki diki.
Vataurawo pamusangano wanhasi igweta rinoshanda mubazi rezveutano Dr. Sidney Mukono Weshuro, avo vati kune mishonga yakawanda yekubatsira vanorwara nepfari uye vanhu vanofanira kubuda pachena kuti vabatsirwe.
Saka iko zvino hapasisina nidhi yokuti munhu atambure nechirwere chepfari. Munhu arwara nechirwere chokugwina kana chokuita anofanira kuti atsvage rubatsiro kuzvipatara zvino any hospital munomunyika. They will get assistance, munogona wana kubatsirwa ipapo wotangopa mushonga.
Vatiwo chirongwa cheEpilepsy Support Foundation chakakosha chose uye chinokwanisa kuti vazhinji vanacho zvikuru sei kumaruwa vawane rubatsiro. Fari kana tsviyo chirwere chinokonzerwa nekudzima kwemagetsi emupfungwa, izvo zvinoita kuti munhu agwine-gwine, kutadza kunzwa kana kuita chadzimira kana kungofa pasina tsarukano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Munhau dzedu dzemitambo, Zimbabwe cricket yakundwa neIndia ne 83 runs pamutambo wechitatu watambirwa kuHarare Sports Club nhasi masikati. India yakunda Zimbabwe mumitambo yose yatambwa makwikwi aya. Zvikwata zviviri izvi zvichatamba nechishanu mumutambo weT20. Vatsigiri vemutambo uyu vari kutarisira kuti Zimbabwe ichatambawo zviri nani pamutambo uyu. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura nemutsigiri wemutambo wecricket vaFabian Mahembe kuti tinzwe maonero avo.
Isusu vatsigiri vecricket tinofara chaizvo nekuti tiri kutamba nezvikwata zviri pamusoro panyaya yecricket pasi rose. Nyange zvazvo tawanikwa tichikundwa, tinoziva kuti izvi zvinotibatsira kuti ramangwana redu rijeke. Saka kukundwa pari zvino hatisi kunyanya kukoshesa, nyange tanga tichida here kuti tinge tabudirira. Asi tinofara nekuti matambiro aita vakomana vedu anoratidza kuti tikaramba takadaro ramangwana redu rinenge rakanaka munyaya yemutambo wecricket.
Tinoona kuti nemusi wechishanu Zimbabwe ichatambazve neIndia mumutambo weT20. Imi sevatsigiri vemutambo uyu, chii chamunokurudzira masangano akadai seZimbabwe cricket kuti aite nyanya panyaya yekugadzirisa muhoro wevatambi vayo?
Vatsigiri vemutambo wecricket tinenge tichishuvira kuti vakuru vedu vanotungamirira mitambo iyi vatarise, vaongorore uye vakwanise kuwanikwa vachipuwa vakomana vedu zvinoenderana nekutamba kwavanenge vachiita. Uye tinoshuvira kuti dai kuri kuti mari inenge ichiwanikwa vasawanikwe kana tichipinda mumakundano akadai vakomana vedu vachinyunyuta kuti mari hadzisi kuuya, nekuti izvi zviri kuvademoraliza vowanikwa vachidzokera kumashure pamutambo wavo.
Mutsigiri wemutambo wecricket vaFabian Mahembe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vanotengesera mumigwagwa yemuguta reHarare vanodarika makumi maviri nevashanu vanosungwa mumhirizhonga yaitika nhasi muguta guru renyika.
Sangano rinomirira vanorwara nepfari kana kuti tsviyo rotsvaga rubatsiro rwemari yekubatsira vanhu ava kuvaka kirinika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu, Blessing Zulu, ndokusiyai mumaoko aJonga naChris Kande munhau dzechirungu.